Vachitaura pachirongwa chekuvhura matare edzimhosva gore rino, Justice Malavati, matare achange achitonga nyaya dzeuori munyika anotarisirwa kuvhurwa muHarare neUlawayo mwedzi mitatu yekutanga kwegore isati yapera, uye achazovhurawo mune mamwe madhorobha nekufamba kwenguva. VaMalava avo vanovesa chigaro wekomishen inoona nezvevatongi nematare edzimhosva, Judicial Service Commission, vazivisa kuti vari kushandura mashandiro ematare ese munyika nechinangwa chekurerutsa kumhanʼarwa kunoitwa nyaya, mafambisirwo pamwe nekuona kuti dzatongwa nechimbi chimbi kuti vanhu vasatore nguva vachienda kumatare. Vati zvimwe zvavachaita kuona kuti nyaya dzakwidzwa kumatare pachishandiswa michina yechizvino zvino, uye magweta kana vanhu vanokwanisa kukwidza nyaya dzavo vachishandisa michina iyi vasina kuenda kumatare. Vatiwo pasi peurongwa hutsva uhu, uhwo huchatanga munguva pfupi inotevera, vafakazi vanenge vave kukwanisa kupa umbo vasiri mudare, uyewo nyaya dzinokwanisa kutonzikwa pachishandiswa michina yemazuva ano mumatare anonzi mavisual courts pachirungu. VaMalava vati vanofara nemashandiro akaita vatongi gore rapera, uyewo kuti hapana kana mutongi mumwe akarangwa kana kudzingwa basa nenyaya dzeuori. VaMalava vatiwo mukuvandudza mabasa nemashandiro ematare vari kunzwawo pfungwa dzevamwe vane chekuita nekushanda kwavo vakaita semapurisa, magweta, vachuchusi vemajeri pamwe nevamwe. Mutungamiri wesangano rinomirira magweta munyika Relo Society of Zimbabwe vaMisheke Hogwe vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti veJudicial Service Commission vari kuedza kushanda nemunhu wese mukuona kuti matare ashanda zvakanaka.
Paengagement yandataura panosanganisa kudzidzisa magweta nevatongi kuti varambe vachiwedzera ruzivo rwavo kuti pavanenge vachiita nyaya vaite nyaya nomazvo. Munhu paanobva kana kuchikoro hakusi kupera kwefundo, munhu anofanira kufundisiwa zvinoenderana nebasa. Ende kune magweta anenge achipotsawo zvimwe, kune ivhini vatongi vanenge vachipotsawo zvimwe, saka vanofanira kuramba vachidzidziswa.
Vatiwo vanotambira basa riri kuitwa neveJudicial Service Commission mukurwisa uori.
Tinotarisira kuti tichienda mberi patsvakwe nzira dzokuti tigone kudzivirira corruption, tigone kubata vanenge vari corrupt. Nokuti magweta haagoni kuita corruption ari oga, mamajistrate haagoni kuita corruption ari oga, vanenge vachitobhuraibwa nemagweta kana nei nevamwe vane nyaya dzavo. Saka corruption inoda kuti mastakeholders ese ashande pamwe kuti vakwanise kudila nayo.
Gweta zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vafara chose neshanduko yakaitika kumatare ayo ave kutungamirwa navaMalava, vachiti shanduko iyi yakanaka chose uye icharerutsa basa ravo semagweta. Vanoti vanyanya kufarira nyaya yekuti pashandiswe michina yechizvino zvino mukita basa ravo.
Nyaya yavataura ihombe inyaya yekuti magweta tifaile mapepa neinternet nemaemail, iyo nyaya yakakosha stereki iyoyo, because tatiri kumashure maofisi edu akazara mapepa, mapepa anodhura. Iko zvino rimu rebepa rakabva pa$3 rapa $9, zviri zvokupenga. So kana takufaira electronically tane paperless society, zvii zvinokurudzirwa.
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDCT zvakare vari gweta vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti vafarira nyaya yekuti matare awanikwe munzvimbo dzese munyika, vachiti izvi zvinoita kuti nyaya dzitongwe nekukasika.
Mutsva mukuru wevatongi Chief Justice vauya nemashoko matsva ekuti vari kutarisira kuti dei huchapupu nokutongwa kwedzimhosva kwaenda kunzvimbo dzese kumaprovhinzi ese. Vatiudza nyaya yekuti chaenda kwamutare High Court, tinotarisira chaenda futi kugweru, yakaenda kumasvingo. Izvo zvinoita kuti vanhu vave nemhosva dzichitongwa pedyo nemisiwo yavo, pedyo nenharaunda dzavo, pedyo nemisha yavo. Chinhu chakanaka.
VaMalava vati kunyange hazvo paive nezvimhinga mupinyi zvakaita sekushayikwa kwedzimba dzekutongera mhosva, mari dzemuhoro dzisingafadze, pamwe nekushomeka kwevatongi zvikuru sei kumatare amagistrate, vatongi vakashanda zvinofadza vakakwanisa kunzwa nyaya dzakawanda chose kudarika dzegore ra2016. Vati semuenzaniso, dare repamusoro reHigh Court rakaderedza uwandu hwenyaya dzainge dzisina kupera kubva pa10,196 muna 2016 kusvika pa5,303 gore rapfuura. Vatiwo nyaya dziri kutora nguva yakareba dzisina kunzikwa mumatare epasi nokuti vatongi vematare aya vashoma. Vati matare amagistrate anoda vatongi 250 kuti ashande zvakanaka, asi pari zvino pane mamagistrate 100 mumwe chete. VaMalava vatiwo komisheni yavo yakatotanga urongwa hwekupa kupatsanura matare e Constitutional Court ne Supreme Court sezvakatarwa mubumbiro remutemo kuti matare aya anofanira kupatsanura namuna 2020 vati pane hurongwa kuti dare Supreme Court richangira kushandira kwaraive kare pedyo neparamende pachitsvagwa kana kuvakwa muzinda waro mutsva pari zvino matare maviri aya anoshanda pamwe chete uye ane vatongi vamwe chete ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.